Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo chikumi 25 2023 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa vanoti vasevhia Kasukuwere vakangopinda munyika vachakandwa mujeri. VeZanupf neTripleC vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza2023. Murwere wekurapwa moyo paparirenyatwa hospital anonzi ave kunzwa zviri nani. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa vanoti vasevhia Kasukuwere avo vaimbova gurukota vari nhengo yezanupf vakagopinda munyika vachasungwa. Vakasukuwere vakanyoresa kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika uye vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti havasi kutya kukandwa mujeri vakadzokera kumba vachibva kuSouth Africa uko vari kugara. Taedza kubata vakasukuwere nhasi kuti tinzwe divi ravo panyaya yekuti vachakandwa mujeri asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMutsvangwa.
Atina zviroto mupfungwa medu, atina mekadzi maziso medu, atina zvakabvara donje munzeve, tinotevera musangano wezanupf kwawakabva, ndosaka takahwina hondo, atina anoti dreamers, ndosaka takabvisa iye, ari kurota South Africa ukoko. Kana aine zvivinda, aikuda kutumira tsamba registration, pinda muZimbabwe. Tobotanga kudira newe nemapurisa nemhosva dzake tobotanga kudira nenyaya nemhosva dzake dzaakaita sezvinomwirwa kuamerica
vakasungwa hazvizoratidze sekuti muri kutya here kuti vapinde mudare
hakuna zvinotaura kuti kana uri kanduri muniform yocriminal exit department no constitutional provision for immunity of candidates from criminal liability. Abopinda tione ribodira nenyaya idzodzo asati apfuudza kuita candidates. Mbavha haribvumidzwi mutemo unotaura kuti mbavha hadzibvumidzwi kuita macontestants.
Mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Mapato maviri akanyoresa vanhu vakawanda kuti vakwikwidze musarudzo dzemusi wa 23 nyamavhuvhu anoti reZANUPF nereCitizens Coalition for Change kana kuti TripleC ari kuendera mberi achitsvaga rutsigiro zvakasimba. Asi vamwe vapfumbamwe vakanyoresa kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasati vanyatsoparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro zviri pamutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakakundwa musarudzo dzemuManicaland nemutungamiri webato reTripleC vaNelson Chamisa nezuro vainge vari mudunhu iri kuChipinge. VaMnangagwa vakaudza zviri zvevanhu zvakapinda pagungano iri pamutema High School kuti vanhu vanofanira kuvhotera bato ravo kuti vachengetedze nhaka yavo.
Hapana imwe pati muno munyika yeZimbabwe nenharaundo yokusunungura nyika. Dziriko mapati ari muno ane nharaundo yokutengesa.
mutauri webato iriva Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vaidawo kuremekedza mutungamiriri wekutanga webato ravo Reverend Ndavaningi Stole avo vakapiwa chiremerera chegamba kwapera makore anoda kusvika makumi maviri nematatu vashaya vakanzi havasi gamba renyika nebato iri rakazodududza patavabvunza kuti hazvizvongoda kutsvaga rutsigiro here vamutsvangwa vati hapana chakaipa kuita izvozvo
ko zvinokodzerwa vanhu vekuchipinge vari kuZimbabwe ndokune magamba futi machinji ekutanga ndiri kutorewo ndiri kutanga isu vadakazienda taana adeki 1975 takabatana nevazhinji vekuchipinge ndokwaipinda vanhu vazhinji vachiuya kuno kumusha hapana vanhu vakadzorwa uno mukati vange vasikapfuure nekumanikarendi zvichisanganisa nekuchipinge saka zvinokodzero kuendazve kune vanhu magamba ehondo vanhu vakadzidza hondo mushemavatsamura mashero vasungura muzambiki uchino vatenda uchiti ndibhoorei chichashaya ipapo ndokugona kaikoto
vachitaurawo pagungano iri vamunangagwa vakadzokera pamashoko avo avanogara vachitaura ekuti zvirango zvavakatemerwa hazvisi kuzovakanganisa kutungamira nyika.
ZANU-PF is unstoppable. ZANU-PF icharamba ichitonga, igotonga, ichingotonga. Vamwe vachingomashuka, vachingomashuka, isu tichingotonga.
Asi vakatemera zvirango izvi vakaita sehurumende yeAmerica vanoti zvakatemerwa nenyaya yekuti vamunangagwa vanotonga nedemo uye kuita uori vamunangagwa vakatiwo vanofanira kupiwa mukana wekuramba vachitonga vachiti kubvira pavakakunda musarudzo dza2018 hurumende yavo yavandudza upfumi nemagariro evanhu munyika kuburikidza nezvivakwa asi havana kutaura pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neuori vachamirira kuwadzana East musarudzo vatelmi majavhi vanoti vamunangagwa vakavapa gwara rekukunda musarudzo
negwara ratapiwa napurezidhendi wedu ED Munangagwa kuti tifambe naro ndo gwara ratichatedzera sevana vemusangano wezanupiwa chisina zvakaipa zvatichada kuwedzera asi tiri kutedzera gwara iroro ndo richatisvitsa pakuti tikwanise kunge tichiwana 6 million votes dzinodiwa napurezidhendi
asi vachamirira bato reCitizens Coalition for Change mukuwadzana East vacharlton wende vaudza Studio 7 kuti hapana chingaite kuti vanhu vavhotere ZANU-PF munzvimbo iyi uye vachakunda zvine mutsindo musarudzo
mukuwadzana takatokunda kare kuwadzana sekuziva kwenyu hamuna ZANU pamaelection akapera vakatadza kusvika kana 2000 izvezvi hatimbovaona havakwanisi kukambena akanga ariko nefriday aida kupa vanhu matisheti vanhu vanenge vachitotiza matisheti avo
mutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo ratangawo kutsvaga rutsigiro uye vachakunda musarudzo nhasi mutungamiri webato iri ange ari kusouth africa achitaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika iyi mutevedzeri wemutauri webato iri vaostalo siziva vataura nezvinangwa zvavo
nhasi tanga tiri mujohannesburg patanga tichikurukura nemazimbabwens panyaya yesarudzo dziri kuuya tichidhiskasa 3 objectives chekutanga nyaya yekuti mazimbabwens auye kumusha kuzogonda chechipiri takadhiskasa nyaya yekuti vari mudiaspora vese vanogona kuti vaadopte mapolling stations zvikuru sei kumaruzevha nekumamusha munozviziva kuti tichahwina zvine mutsindo asi nyaya yekudefenda vote inenge iri nyaya yakakosha chechitatu chataura nyaya yekuti vanhu vese vagone kuziva kuti vanofanira kuuya kumusha nekusapota strap so ndo zvinhu zvichatiswa tachidhiskasa izvinenge zviri papolisi yedu yediaspora yatinenge tichiita maask and task
pane vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa musi wa23 nyamavhuvhu uye ZANU-PF inotarisira kuwana mavhoti mamiriyoni matanhatu ndakamirira Studio 7 kuchipinge ndini Godwin Mangudya
Murwere akavhiwa moyo svondo rapera nemusi wechina kuchipatara chepari renyatwa muzvare Blessing Bonda anonzi ave kunzwa zviri nani. nyika yainge yapedzisira kuvhiya munhu mwoyo mugore ra2018 nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semishonga nemichina. Asi vari kutungamira urongwa hwekuvhiya vanhu mwoyo uye vakatungamira chirongwa chekuvhiyawo mwoyo waBlessing Bonda vari nyanzvi munyaya dzezvemwoyo Dr. Simukai Machawira vaudza Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo vari kufara kuti muzvare Bonda vave kunzwa zviri nani vari muchipatara. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Murwere wedu watakaziya ari kuita zvakanaka chose. Ipo zvino tingati zvinhu zvizhinji ava kukwanisa kuzviitira oga. Takamubvisa pamamishinzi anomubatsira kufema, tikabvisa mishonga yese yanga ichibatsira mwoyo, zvokuti iko zvino zvaanozvifambira kuzvigarira. Takutotarisira kuti mangwana anenge ava muwati achikwanisa kuzviitira zvinhu zvake zvizhinji. Tine zvimwe zvatirikungotarira zvekuti tikangogutsikana kuda pachitatu kana china anenge oenda kugirini kumba.
Mungatudza kuti makazotora maawa mangani muchivhiya murwere uyu?
Tingati zvakatitorera about 6 to 7 hours. Tingati kutora nguva refu kudai inhau yokuti taatichitanga kwapfuura makore akati wandei tisati taita maoperation awo. Asi chatinonyanya kuda kutenda ndechokuti takakwanisa kuita maoperation aya. Infact takakwanisa kuita operation tingori vanhu vemuZimbabwe chete. Vanhu kubva vanoita maoperation, vanoita perfusion, chii vese vanhu vanga vangorimo munomunyika. Zvokuti tingati iyoyo itariro yatinenge tinayo yakanaka yekuti isusu vana vemuno muZimbabwe tokwanisa kuzviitira zvinhu zvedu tega.
Tichitarisawo panguva inotorwa nemurwere kubva paanovhiyiwa nepaanonzi chienda kumba, panowanzotora nguva yakareba sei?
Tingati vazhinji varwere vedu zvine zvichitora svondo zvichienda mberi. Nekuti zvinoitika ndezvokuti murwere tikamuita operation anomboenda muintensive care unit. Ari muintensive care unit akaimprova obva muintensive care oenda muhigh care unit, azobva muhigh care unit ozoenda kuwani.
Avo vanga vari Dr. Simukai Machawira vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vechikwata chemuRussia cheWagner vakambopandukira vatungamiri vemauto emuRussia nezuro vakatanga kubuda muguta riri kuchamhembe kwenyika iyi reRostov-on-Don nezuro manheru. Mutungamiri weWagner vaPrigozhin Prigozhin vakati mauto avo ainge ave pedyo ainge ave pedyo nekusvika muMoscow akazodududza nekuda kwekuti ainge asingadi kudeura ropa. VaPrigozhin vanonzi vachaenda muupoteri kuBelarus mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi aita hurukuro navo nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. vaPutin vaimbenge vati vaPrigozhin vaizorangwa semunhu ainge ada kupandukira hurumende. Makateerera kuStudio 7 kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175-7255 pashortwave.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
okay ini ndinozi Paint Farai Kupfuwa, ndiri chief executive officer we Young Miners Foundation.
Vakupfuwa, ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo iwo mazuva anaya kusimudzira vechidiki?
Mazuva ano ku Young Miners Foundation takatarura zvirongwa zvakati wandei zvekudzidzisa nekukurudzira vechiduku vanoita zvekuchera kuti vazviite zviri formalized nemazvo, zvakare zvive zvinhu zviri registered zvinobatsira ivo zvichibatsirawo nyika, zvakare zvichibatsira nzvimbo dzaio dzavanenge vachitaura kuti mahost communities. Mining industry inoita kuti mari yakawanda, tingati capital intensive, asi takaparura zvirongwa zvinoita kuti vechidiku varerukirwe kuti vawane mapindiro mumabasa ekuchera.
Mungatsanangura
number one, tangatita tinoti maYoung Miners Field Day. MaField Day taimaziva ari kuagriculture, kufarming. Painongedzegwa uyo agona kurima munharaunda podeedzwa vanhu vemudzudzi vachizodzidzisana vachigoka moto neruzivo kuti kurima kukanaa kunoitwa sei. Saka takazotora concept iyoyo tikaiisa kumining. Saka tinoidentifyawo
saka icho chirongwa chenyu ichi chekuenda kune vanenge vagona ava kana kuti mafield trip aya chakatambirwa sei?
Mafield day aya ari kutambirwa zvine mutsindo. Takachiparira kumabrilliant not ndokwatakatira kuwana kwatakanokuwana umwe emaina wechidoko ari kugona kuita pamine pake. Tikadeedza makurukota ehurumende akauya, veminister of mines and mining development, tikadeedzawo maprovincial minister vemadevelopment not nemakey stakeholders esemining nevamaini maYoung Miners emunzvimbo akauya. Katikaita zvara kadaka tripo vanhu vakadzidza, paine maexhibition tikabvako ndokunochita zvakare kumasvingo yataiti Young Women Miners Day. Asi katikangozendanira nekungoti iri yevechidzimai vechidiki kuzvakare tadzidzisane vhiki rapera tanga tiri kumidlands kumberengwa. Zvakare kwaka kukaungana vechidoko vakawanda vanoita zvemining apa tichipanina maawards ekuti taitenderazve 13 times yekari yedu Young Miners Foundation. Criteria yatinosevenzisa kuva kuti uyu ari kugona nekuudzangu notaita productivity kuti zvaari kuprodusera rigoridhe raari kuenza kugat gold refinery rakawanda sei, ende uye ari kutedza here mitemo yeenvironment pakushanda kwake, sesiti iri kuonekwa here, zvakarewo toongororawo kuti infrastructure iripo, michina iripo ndeyechizvino zvino here iri kushandapo, nekuti tiri mu-21st century kuti basa rireruke zvakare pabva kutange michina yezvino zvino. Sakai tinongorora kuti munhu ari kuti achichera ari pakomba kekuchera zvakare achipozesa ipapo potepose achitori nebhoira rake achikombita value chain yemaini ndopati kuti iyi maini iyi yave estandard maini, nekuti kubva 1980 mamaini dzakabva kusmall kuenda kumedium scale kana kularge scale atinoziva mashoma shoma. Small has been small, medium, medium, large, large.
Ndeapi mamwe matunhu amuri kutarisira kuenda?
Tichibva izvozvo kwatabva kumidlands takuenda kumatsouth, from matsouth manikaland, from manikaland macenter tingotenderera tingoidentifya vari kuita zvakanaka. Zvakare zvinopawo mukana wekudeedza capital kataidentifya maini yakadaro tikaipawo publicity. Zvinozoitawo kuti tinovamwe vanhu vakuinvesta vanoona kuti iyo maini ndasikazoti kune maini yakadaro. Izvozvo kwatakabvawo kumukomaa manewspaper nezvenje yakaitika iyoyo kwabva kwatsomoka kuti tasikazoti kune maini yakanaka kudai. Tingasangana nemunhu ese tibetsane naye. Saka chirongwa ichi chiri kugashirika ine chikodza kuti tingasimudze upenyu hwavanhu hwemaini tingasimudze mapozisheni kuti ave more formalized and professional.
Muri kushandawo sei nehurumende nemamwe mabhanga aya anokweretisa mari? Muri kuwana rutsigiro rwakakwana here?
Hurumende pachayo zvayo yanenge ichiidza kuti ititsigire, asi kunyaya zemariwo tinoona kuti ine kuda kupinga chiremegwei kuti ingatibetserawo nezvemanoti ine matambudziko ayo asi arikuwo mabanks akutora kuda kuuya kuti ahwise nyaya yekuti mabhengi kudhara aitya kuti aise mari kusmall scale kuti mai nyanoiti iri its high risk enterprise inorisa kuti mari kana kapinga kana chikabuti pahunda mari kazira munoiita asi kuti isusi yanga mainga foundation takagadzira mamodel anoita kuti izvoni tikwanise kuti tichengetedze mari yainvestwa zvakare iyo maini ichisimukawo mamodels iwatikanobaradhamisiwo pamwe tiyenawo wakaenda kuchikoro vamwe wakatibva kumabhengi kuti create mamodels anochengetedza mari saka mabhengi ari kuuya wakatara kutaurira navo ana ZB bhengiwo ana Stanbic ava neduwo bhengi remayouth rinonzi Empower Bank tiri kutaurirana kusati paita ako chibatwa chiripo
aiwa tinokutendai vakupfuva nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
naitaba
manga makateerera kubva kuna mukoma Pain Farai Kupfuva vanotungamira sangano reYoung Indigenous Miners Foundation aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo iko zvino tochienda kuna Tanonoka Hawande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum asi tiri kuda kuti timbodzokorora chimwe chirongwa sezvo vamwe vateereri vati tiite sekudaro
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodi pasimba
makadini kozvara nhasi vateereri zvechitendero zvine mibvunzo yakawanda asi zvetsananguro dziripo nguva dzose ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatiwei mubvunzo uyu
makadiko mushamarari inini ndinoda kubvunzo kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church yekupinda musoro wangu watenderera nenyaya dzemachechi plus mufundisi unenge aisanangura wacho vandoudzawo zvikonzero zvacho kuti iyi sei muchechi iyoyi ndiyo chechi the right church yekupinda nokuti vamwe vanoti vakadzidza vakawanda vamwe vanoti hativerenge bhaibheri vamwe vanoti kana usina mari mufundisi hauyekumba kwako saka musoro wangu watenderera nenyaya dzemachechi idzi saka please ndokumbirawo mhinduro kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church to belong to
amai tinotenda nemubvunzo wenyu kuti batsirane mubvunzo uyu tina mufundisi Gladman Kapfumvute mufundisi makadiniko houno mubvunzo wandinoti unokosha zvikuru vazhinji vatoda kuhwisisa batsirai vateereri vedu mufundisi Kapfumvute
makadini hama muna Kristu ndinotenda kuva nemukana wekupindura mubvunzo wenyu unoti ndingaziva senyi kuti iyi ndiyo chechi chaiyo yekupinda makabvunza mubvunzo unokosha kwazvo mukuupindura chinhu chekutanga tinode kuti tizive kuti chechi chinyi
mufundisi Kapfumvute chinonzi chechi chiiko
chechi munhu umwe chete anotenda kuna Jesu kana kuti vanhu vanonga vanotenda kuna Jesu ndiyo chechi mutsauko ndewokuti kune vamweni vanhu vamwe vanosungana vasingatendi kuna Jesu ngatimbotora mamoslems vanosungana vachitenda kuna Mwari kubudikidza ndiMuhammad saka ndiwo mutsauko uripo pakati pemamoslems nesu maKristu saka church ndo mukupfupisa ndo tsananguro yendingapa chechipiri mukutsanangura church handi chiwako chiwako chinosongana maKristu inozi church building saka church ndimwi imimi mudikani mutori church maungana makuzi church zvakare muri maKristu anotenda kuna Jesu ngatichenda pamberi kune anozi madenominations kufanana ne Roman Catholic Anglican Methodist Apostoli Mazion ama denominations awo masangano ano emaKristu saka ndo pane mubvunzo wenyu zvakare kuti ino mochipinda ipi nekuti dzese dzinokonise kuti tinodaira muna Jesu saka ndodaira kuti mubvunzo wenyu ndokuti ndochipinda ipi makatotaura kare kuti munoona kuine imwe inobvumira varume kurora vakadzi vakawanda saka inini ndofunga kuti zano renenga kupai ngere kutapedza kutsanangura kuti chechi chinyi ngere kuti chinoita kuti vanhu vazowane ma denominations ngeche pamusana pema doctrines dzidziso nemarudairo saka endai kuchechi pindai muchechi ine zviro zvemunowirirana nazvo mukudaira nemarudzidziso emunowirirana nawo ndo pendinga kuzana renenga kupai kuti endai kuchechi ine marudzidziso anowirirana naKristu nemarudairo anowirirana naKristu doctrine ine chekuita naKristu nemarudairo ane chekuita naKristu zvakare endai kuchechi yakamira zvakasimba paBhaibhuri ndo chechi inenge kuti muende
tinokutendai zvikuru Reverend Kavumvute tinoimba kuti mutereri wedu agutsikana nemhinduro yenyu
mazvita mwari vakukomborerei pamuchatsvaka chechi yekupinda zvakanaka ibabai
mazviwira moga vateereri chechi hachisi chivakwa kana mudhuri chechi ndiwe munhu anotenda kuna jesu vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunodavo kubetsera vamwe vedu nazvo tumirai maaudhiyo enyu panhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatishonganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
aiwa vateereri mazvinzwira zvaangazvitaurwa namufundisi apo tinoda kuti kana paine vari kuda kutaura nezvenyaya izvakare motumira mashoko enyu kana mubvunzo kana zvamunofunga panhamba dzapiwa namukoma Tanonoka Wande tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechrist like choir chine kambo jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo Zimbabwe iyo isati yakundwa mitambo mitatu yadarika makwikwi international cricket world cup qualifier iri kutarisirwa kutamba neamerica mangwana kuHarare sports club America haina kukunda kana mutambo mumwe chete zvavo kumakwikwi aya kusvika pari zvino. Zimbabwe yatopinda muchikamu chechipiri kana kuti chinonzi Super Six ine mapoints mana. Dzimwe nyika dzapinda muSuper Six dzinoti Netherlands, West Indies, Sri Lanka, Scotland uye imwe iri kutarisirwa kupinda iOman. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutauriri webato riri kutonga rezanupf vachris mutsvangwa vari kuyambira vaimbova gurukota rehurumende uye vaivawo nhengo yebato rezanupf vasevia kasukuwere avo vari kusouth africa kuti vakangopinda munyika vachasungwa asi vakasukuwere vakaudza vatori venhau kuti havasi kutya jeri nekudaro vachaenda kuZimbabwe kuti vanotanga kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu vezanupf netriplec vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza2023 vezanupf vainge vari kuchipinge nezuro uye vetriplec vari kusouth africa vachitaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika iyi murwere hwekurapwa chirwere chemoyo akavhiyiwa pachipatara cheparirenyatwa muHarare anonzi nachiremba akatungamira urongwa uhu ave kunzwa zviri nani vateereri kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com anokonekai nemufaro ndichiti murare zvakanaka ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC iko zvino ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.